kusika panguwa zao wa maskati kuvota kwange kusati kwa tanga mzumbo zakawanda zange zichipangwa kuvotewa nekuda kwezvinenge mpinyu zvakasiyana siyana kuvota kwange kuchipangwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 maskati asi pasuka studio 7 pachikoro chechaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa mumwe anochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati abvumirwe kutaura nevatatu venhau ati anga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye anga asingazivi chikonzero chekuti sei dzanonoka vachidzivisa vatatu venhau nemafambiro ari kuita zvinhu vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato rezanu pf vapatrick chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi
mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemabalot edu infacti pane motika dzakanyura dzadziine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuti todzinyurura sei pakaita chipitipiti vanhu vaona kurarama vari kuita izvozvo kwese kwavari kuendwa kuti imvura chete rudzipopo zvinoita kuti zvinoita kuti tinotanga sei so hapana zvatanga paitoko atakeito but tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here and wafamba zvakadini
Boka redistrict coordinating committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya vachinamasa vativo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai nebel chinomona navapau mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu remidlands asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri ebulawayo nemanikaland dziri kushanda pamwe nevedunhu remidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra2017 vatiwo bato ravo rinokoshesa kutevedzera matanho ekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita
tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta covid-19 regulations ini ndinoona zviri nyore ngekuti manhambers edu mashoma sekubva kwemunoita kuti tisvike pa120 men win e40 so hapana chinovatadzisa kuti vavhoto vari e40 vachikipa social distance women's league e40 youth league e40 so vhoto hatifani kunge zvichinetsa hatifani kudimbura mutemo wehealth organization pamusoro penyaya idzodzi
takupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma namai chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera
mune kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheucheya chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume zvotojairira nyange madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume asi kwedzai patinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana ucheya ipapo kusvika pane pekupedzesera tozosanganisazve nechidu chinonzi chemadzimai chacho tiri kuzwa kuti dzimwe nzvimbo hwarimo 102 hwakamira munzvimbo dzeucheya dambudziko rinoitika tichiri kuona kuti madzimai edu achine kakusha nako kanonzi kushayiwa chekubata chekuti achida kuenda panzvimbo iyo neiyo neiyo kune kambena haakwanisi kufamba nekuti anenge asina chekufambisa
senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare sarudzo dzemadcc dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato rezanu pf kunyanya mudunhu remidlands umo makamboita mhirizhonga asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro ndakamirira studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi